mumovanhu vari kufarira chirongwa chaparurwa nhasi ichi vafunga igutu vati zviri nyore kushandisa ecocash sezvo mari iri kunetsa kuwana munyika. Vatiwo chirongwa ichi chinoitawo kuti veruzhinji vasafamba vakatakura mari zhinji.
Ndanenew introduction ecocash payment yekubhadhara matoget ini ndafara zvikuru nokuti pandangosvika patoget ndangokwanisa kungodedza nhamba yangu yephone number ndobva ndangoprocesserwa ndobva ndapiwa toget nangu ndokutopinda. Hazvina kumunditorera some seconds ndandatodarika zvokuti kune wese wachada kushandisa ecocash kubhadhara matoget I think muchange muchifamba zvakanakisa uye muchifamba nyore. Kunonzi kufamba nyore then lesa dambudziko rekufamba wakatakura cash. Unogona kubirwa namatsotsi, unogona kuvhiringidzika, asi kana uine ecocash unokwanisa kubhadhara matoget ako zvakanakisisa.
Mumwe mugari wemuHarare vatawanda Karombo vatiwo kubhadharwa kwematoget neecocash kunorerutsa upenyu hweveruzhinji panguva iyo kuwana musi wemari kuri kunetsa. Asi vaKarombo vatiwo tarisiro yavo ndeyekuti kushandiswa kweecocash uku kuitwe pamatoget ese. Pari zvino ecocash iri kushanda pamatoget 10 kubva pamatoget 26.
Chese chinoita kuti kubhadharika kana kuti kufamba kwebasa rekubhadhara chinhu chinoita kuti zviite nyore. Kufunga kwangu chinhu ichocho chakanaka. Zimbabwe iri kusanganika, mazimbabweans vari kusanganika nenyaya dzecash. Ecocash zvayaita izvi nezinara ndinoona zvii zvinhu zvichabatsira kuti vanhu vakasike kubva pamatogets mushure mekunge vabhadhara, pane kuti varamba vakabatwa ipapo, vakamiswa ipapo vachitadza kupedza kubhadhara kuda nekuti hapana chenji kana kuti makadhi haasi kushanda. Tiri kutarisira kuti urongwa ihwohwo hunge huchiwanikawo pamatogets ese ari muno munyika, nekuti zvinoitawo kuti kunyange matourists vashanyi vekuno, kunyangewo vanhu vanenge vachizvifambirawo zvavo vakwanise kubhadhara nekukurumidza.
Mufaro una vaKarombo nevamwe vanhu munyika uripo zvitevera chirongwa chaparurwa nhasi neecocash nezinara chekuti vanhu vange vachibhadhara mari nenzira yakadai. Mukuru weecocash mukambani yeconnect wireless amai Natalie Jabangwe Morris vatiwo vedzimota vanofanirwa kungonyoresa motikari dzavo paecocash wallet kuti vatange kushandisa ecocash pamatoget.
Taparura kubatanidzwa kweecocash nezinara kuti vanhu vakwanise kushandisa maecocash wallet avo kusanganisa motor vehicle registration number yavo paecocash wallet kuitira kuti zviite nyore kuti mamotorists vakwanise kupfuura patoget automatically vasina maproblems ekushandisa cash kana kushandisa makadhi.
Sachigaro webhodhi rezinara vaAlbert Mugabe vatiwo vane chivimbo chekuti kubatana kwavo neecocash zvicharerutsira vafambi panguva iyo mari iri kunetsa munyika. VaMugabe vati kunetsa kuri kuita mari kwange kodzikisirawo mari yavari kuwana pamatoget.
Chirongwa ichi chichabetsera vabereki kuti vakwanise kuyambuka pamatoget edu vachinge vabhadhara neecocash. Zvireva kuti tiri kuziva, tiri kunzwisisa kuti mari chayo yokubata musu haisi kuwanika, asi nechirongwa ichi takukwanisa kuti vabereki vasanyunyuta kuti ndinoyambuka sei kana tichinge ndasvika patoget. Mukana wavepo vanokwanisa kushandisa ecocash. Tinodayira kuti hongu kunogona kuine zvimwe zvikonzero, asi kushayika kwemari musu zvimwe zvezvikonzero zviri kudzikisira mari yatinenge tichitarisira kubva kuvafambi vedzimotokari.
Sachigaro wekomiti yeparamende inoona nezvekutakurwa kwezvinhu vaDexter Nduna vaudza Studio 7 kuti zvaitwa neecocash nezinara zvinozadzisa urongwa hwezima set hunokurudzira kuti nyika ifambirane nenguva nekushandisa umhizha hweICT.
Izvaitwa neecocash zvinofambiranawo nezviri kudiwa nenyika. Nyika inotaura zvainoda panyaye Zim Asset inoti ngati fambirani nenguva pakuita inyaya ye ICT kana Information Communication Technology. Zvizo tarisiwawo nemawaniro atinoita mari muZimbabwe. Kana tikaramba tichingoda nyaya yekubata mari uri muso hatina zvatinonge taita. Asi kana tikaita computerize, kana munhu wese akaenda pa EcoCash, tinozoona kuti tinogona kuenda maokei tichishandisa EcoCash. Tinoshandisawo pama toll gates EcoCash, toshandisa zvakawandisa zvatiri kushandisa EcoCash.
Mamwe matoll gates ave kushandisa EcoCash anosanganisira reSK Bank neUmgusa nzira yekuenda kuVictoria Falls. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mw-